Vachipa pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi, mutauriri webato reZapu vaipetule Maposa vaudza Studio 7 kuti kuitwa kweAnti Sanctions Gala uye kucherechedzwa kwezuva reAnti Sanctions Day kupedzera hoko padehwe reshindi. Vati chokwadi chaicho ndechekuti Zimbabwe haisi pasi pezvirango, asi kuti vakuru vakuru vashoma vebato riri kutonga reZANU-PF ndivo vakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika dzekumadokero.
Tikachamazura kanyanyisa kuti vanhu ruzivi vanonyepa vasina kana nyatsi nemanyepera vari kuita mazuva ose vachizama kufaridzira kukundikana kwavo kutungamirira nyika kutambisa kuita mari neZANU-PF. Mari yacho haitomboripo, nyika haisi kufamba zvakanaka, ikonomi yacho haisi kuita zvakanaka, asi vanowana mari yekutambisa vachiita zvisina maturo.
Vamaposa vatiwo chinhu chinoshamisa kuti nyika dzemubatanidzwa weSouthern Africa Development Community SADC dzakabatirira panyaya iyi dzichitsigira nyaya yekurwiswa kwezvirango, asi hapana pavakambosimudza muromo pakumbunyengedzwa kwekodzero dzevanhu munyika kusanganisira kuurayiwa kwevanhu nekuda kwezvematongerwo enyika.
Vanhu vari kutambudzika anda ZANU-PF, vamwe vari kunyangarika, vari kurohwa, vari kusungwa zvisina chikonzero, asi SADC pane chinzvimbo chokuti vatarise vaongorore kuti vangabatsira sei vanhu veZimbabwe. Ivo vari kumanyidzana nokubatsirana nevatongi veZimbabwe, avo vashoma-shoma vari pasina matakitiki restrictions iwayo, ava kunyepa vachiti masanctions against Zimbabwe nazvino.
Vachitaura padandemutande ravo reTwitter, mutauriri webato reNational Patriotic Front vaJealousy Mawarire vati havaone kubviswa kwezvirango kuchizobatsira kuti bato riri kutonga reZANU-PF risiye muitiro waro wavati ndewekutonga nedemo richityora kodzero dzevanhu uye kuita zveuori. Asi nhengo yeboka reCentral Committee yebato reZANU-PF uye vakambove mumiriri weMupopoma mudare reParamende vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu vose munyika kusanganisira vemapato anopikisa vatsigire kurudziro yekubviswa kwezvirango, vachiti zviri kukanganisa mamiriro yeupfumi hwenyika, izvo zviri kuzoita kuti veruzhinji munyika vatambure.
Tinozvikudza, tinotenda nyika dzese idzidzi dzauya kuti dzimire nesu. Maboka-boka akasiyana-siyana ari kumira nesu tese, tichitemba kuti America, Europe bvisai masanctions aya. Ari kukwadza nyika, ari kukwadza ikonomi yedu, ari kukwadza ini newe, saka haakodzero kunge arambe aripo.
Mudzidzisi wezvidzidziso zvepamusoro zveutongi hwejekerere nebudiriro vari muongorori wezvematongerwo enyika vaVincent Chakunda vanotsigira maonero ekuti zvirango zviri kukanganisa upfumi hwenyika, vachishorawo maonero ekuti sezvo zvirango izvi zvakatemerwa vakuru vakuru vebato reZANU-PF chete, hazvina zvazvinokanganisa. Vati vakuru vakuru ava vane nzira dzekunzvenga nadzo zvirango izvi, uye veruzhinji ndivo vanoona nhamo nekuda kwezvirango zvimwe chete.
Ari kuafekta vanhu muno muZimbabwe. Why? Because ndozvi kuafekta economy performance yayo, and vanouyaya kusafa tifu vari vulnerable, vari export, and vacho vari targeted ivavoka vagara vane maresources namainvestments elsewhere, zvokuti havazonyanyi kusafa kana kuta
iwayo. Asi vachakunda vati zvinhu zvakakoshawo zvikuru kuti hurumende igadzirise zvairi kutadza zvinove zvakaita kuti nyika itemerwe zvirango.
Ndinoona sokuti iko zvino ngatidile nezvinhu zvotinogona kuachivha zvakaita sokuti 1 kugadzisa record redu charo human rights, 2 kugadzisa record redu charo rule of law, 3 kugadzisa record redu charo rezvinana corruption and so forth, kuitira kuti the international community iya yakanga yakacheta masanctions particularly ivana US nana UK vanobva vaona the reasonable cause yokuti pabviswe masanctions iwayo.
Chirongwa cheAnti Sanctions Gala chiri kuitwa mangwana muBulawayo, asi chichaitirwa padande mutande senzira yekutevedzera zvinodiwa pakudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi hunokonzera chirwere checovid-19. Kubva gore rakapera, SADC yakatara musi wa25 Gumiguru sezuva rekushoropodza zvirango zvinonzi nehurumende yeZANU-PF zvakatemerwa nyika. Hurumende iri kukurudzira vanhu vose kusanganisira vemapato anopikisa kuti vabatane mukushora zvirango izvi, asi bato reMDC Alliance rakatobuda pachena kuti harisi kuzove nechekuita neurongwa uhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.